Gurukota rinonanzi magariro evanhu muzvinafundo po mazima vanoti zvakakosha kuti masangano akazvimirira oga ashande achitevedzera mutemo.
Reason huru yekuti masangano akanzurirwe malicense awo nekuitwa deregistered inyaya yokuti pane zvinhu zvavanofanira kuendesa kuministry pagore rega rega. Vane mareports ecompliance avanofanira kuti vaise kuministry pagore rega rega. Zvino vazhinji vacho havateedzere mutemo iwoyo. Vanenge vasingaite mareports yayo, vanenge vasingaise even mafinancial statements avo ari audited kuti tizive kuti vari kusevenza zviri pamutemo. Mitemo yese iyi inotsanangurirwa kumasangano paanorejistwa. Havanopiwa zvavanosungirwa kuti vaite. Saka vaya vanenge vasina kunge vaita zvakadaro ndo vanozoonekwa vachiitwa deregistered.
Mamwe masangano akatorerwa maresidensi anosanganisira Willy Musarurwa Memorial Trust, Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Kariba Interdenominational Church, Zimbabwe Student Christian Movement, Women Institute, Karoi, neMangura Community Service. Mukuru wesangano guru rembatanidzwa wemasangano akazvimirira renango vaNSC Nyimai vaudza Studio 7 kuti hapana sangano riri mugungano ravo riri kutorerwa rezinesi.
Kune vagara vari kuoperate avo, tinovakudzira kuti varambe vachisubmita madocuments anodiwa kuti vange vachikwanisa kuramba macontracts avo kana kuti maservices avo achibvumidzwa kuti vange vachiramba vachiita mabasa avo.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti chinangwa chehurumende kuda kuchishidzira masangano anoshanda akazvimirira kuti vasachoropodze hurumende.
Kuda kungoita kuti vangochikidzira kuti masangano akamira ega anoita basa rinotsanangudza kodzero dzavanhu atye kuita basa ravo.
Izvi zvatsigirwa nemukuru weCenter for Natural Resources Governance Vafarai Maguhu vanoti zviri kuita hurumende hazvisi pabumbiro remutemo mukuru wenyika.
Hurumende iri kuisa gokora kumaPVO kuti pasave nemukana wekuti vanotsukunuka.
VaMaguhu vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo kuderedza uwandu hwemasangano anoshanda akazvimirira.
PVO number 1 ari private, number 2 ari voluntary. Saka kuhurumende iri kuedza kuti itsokotedze ikwane kuti icontrol space yecivil society.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Faradza vanoti hurumende iri kungotevedzera mutemo uye vane magwaro avo akachena havafanirwe kutya.
Vese vasina chekuvhunduka havafaniri kuvhunduka. Avo vanovhunduka shuwa vhundukai muchabatwa.
Hurumende iri pakati kuda kupasisa mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira kana kuti PVO Amendment Bill iro rave mudare reSenate. Vanopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru nyaya yekuda kuvandudza bhiri iri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.